Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 20th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly ahead of President Robert Mugabe's address tomorrow.
President Mugabe is one of the world leaders who has never missed the summit in the 37 years that he has been a president of Zimbabwe.
Every year, Mugabe causes sensation both at the summit and outside, as demonstrators both for and against him protest outside the assembly venue.
His speeches at the summit have not escaped controversy, as he is one of the few leaders who says his mind without reservation, slamming the UN Security Council for not being inclusive and poking fun at countries that have slapped him and his cronies with targeted sanctions.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Mugabe is right. From Harlem to Harare, black people fight back.
Yebo kambezu lukandaba, yikho lokho kade kusenzakala lamhlanje United Nations General Assembly kuphandle ke lapho esibone abantu kade betshengisela ngabe December 12 movement abona bazakala ngokusekela umongameli Robert Mugabe. Bakwenza ke lokhu minyaka yonke. Lamhlanje ke sixoxa ngalo ke udaba lolu olwe United Nations General Assembly eqhubekayo khona le edolobheni le New York, Jonga.
Wongu nasi urukuru iripo mchirongwa chedu che Diaspora Forum. Tirukutarisa nezve musangano mukuru we United Nations General Assembly wechimakumi manomwe nembiri kana kuti 72nd session. Urukuitirwa kumuzinda we United Nations kwatinoona zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zviriko ikoko kuNew York zvirikuratidzira zvichinyunyuta nezvichemo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kukundikana kwehurumende kupa mukana wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinge zvichivhota zviri munyika dzazvigere pamwe chetewo nekuti vange vachingowana mukana wekusangana nevatungamiri kana nemutungamiri wenyika vachiita hurukuro vachizeya tinonzwa kuti nhasi zvizvarwa zveZambia zvanga zvichitarisirwa kusangana nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kuti vange vachingokwazisana yatingati meet and greet vana veZambia vachiwana mukana wekukurukura nemutungamiri wenyika yavo ndozvimwe zvezvinhu zvinonzi nevana veZimbabwe ngatipiwe mukana vachichemawo nenyaya dzemari dzinonzi dziri kushandiswa nehurumende dzakawanda munzira dzisina kutsarukana kunetsa kwezvinhu mamiriro ezvinhu kumusha. Asi tinonzwawo zvakati kuti kune chikwata chinenzi December 12 movement chezvizvarwa zveAmerica zvinotsigirawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato reZANU PF zviri kuratidzirawo zvichitsigira vaMugabe ikoko. Tanzwa kuti nhasi vatemhenge vachitarisana vana veZimbabwe nekuku avo veDecember 12 movement nekuku vese vaine zvinangwa zvavari kuita ndonyaya tiri kukurukura. Pindai muchirongwa tinzwe pfungwa dzenyu, chirongwa ndechenyu, Chris.
Yes, Jonga, before we go to our guests and callers, tonight we have a brief video about what happened at the United Nations General Assembly just outside last year.
Mugabe is right. The sanctions are an unsuccessful attempt, but a damaging attempt to create effect regime change in Zimbabwe. The sanctions were implemented in 2001, immediately after the Zimbabwe instituted its land reform program to return the lands that were stolen from its people to the indigenous people of the country.
Mugabe must go. Mugabe must go. He cannot kill us and get away with it. We as a people of Zimbabwe are really tired of suffering. We've been suffering for the past 36 years because our government is so corrupt. We want the president of Zimbabwe to retire. He is 92 years old, and I do not know anywhere in the world where a 92-year-old is allowed to be a president and preside over the highest office in the land. What decisions can a 92-year-old really make?
That there is a video clip from our archives that happened last year, but that is something we are expecting to be happening this year as well. As we speak, we saw that there are some demonstrations currently going on, but of course, President Robert Mugabe is expected to deliver his speech tomorrow, Jonga.
Ongu, mutungamiri wenyika wa Mugabe wanotarisirwa kuti vacha taura pamusangano uyu mangwana. Hatisata ziwa edu kuti vanenge vachitarisirwa kutaura nguvai, asi urongwa ndewe kuti vanotaura mangwana. Pane vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vambotaurawo nhasi, tanzwa kuti vakagame vekuRwanda vataurawo vachikurudzira kuti pange paine jechetere mumabatirwo anoitwa nyaya dzerubatsiro nemari kunyika dzemuAfrica, vachipa kuti United Nations inofanira kunge ichingobata vana vayo nemuto mumwe chete kana neruoko rumwe chete, kwete kuti vamwe vanofungidzira kuti tabatwa nekunzwa kweruoko, vamwe nemukati meruoko. Zvinhu zvinenge zvichingobuda, tinozivawo kuti zvakawanda zvinenge zvichiitika ikoko, tichingokupai zviri kuitika. Asi nekuti tine mutori wedu wenhau Praxidus Jeremiah ariko ikoko, vatinotarisira kuti tichange tiinaye zvakare pano pachirongwa achitipa zviri kutora nzvimbo. Chris.
Yebo, Jonga. Lamhlanje, njengokutsho kwami phambilini, sixoxa ke ngodaba lwe-United Nations General Assembly. Lolu ngumhlangano oyenziwa kanye ngomnyaka ngasona lesi isikhathi. Ngokwazi kwethu, uMongameli Mugabe ngomunye wabomongameli abalutshwana kakhulu emhlabeni lapha abasebeye khonale emhlanganweni lo okweminyaka edlufika yona 36. Besiya khona minyaka yonke, ngoba siyazi kuleminye ulabanye ohulumende abathumeza abasekeli bakamongameli kumbe ezinye iziphathamandla ngesinye isikhathi, kodwa uMongameli Mugabe hayi, yena kakazayekeli ukuya khona, njalo uyazakala ngokuthi engafika khonale ukhuluma okusenhliziyweni yakhe, kakhekelezi uhle achaye kona phulaphaya befuna ukuthi achaye kona engela lakuthi amanye amazwe aza kuthini. Kodwa esikwaziyo kakhulu andise ukuthi ungani uyakusola ingamandla awe-United Nations aye Security Council, athi yona kanti kungani ilizwe le-Afrika lona lalo lingaphiwa isikhundla khonaphana ukuthi libe ngelinye lamazwe alalokhu okuthiwa yi-veto power yokuthi umhlangano lo ungaphuma lesinqumo. Akhona amazwe alamandla wona la ukuthi ayahle athi isinqumo lesi engathasikayo zwani laso isinqumo sakhona, hayi asiphumelele, asiyiphambili. Kodwa-ke ngokulunye nje udaba oluhlala lukhathaza uMongameli Mugabe, asazi-ke kusasa ukuthi uzakhuluma ngalo, Jonga.
Tinonzwawo zvakare kuti nhasi kunenge kwavhurwa bhuku rekuti nyika dzinge dzichiisa ruoko rwadzo kana kusaina rekumiswa kwekugadzirwa kwezvombo zvenyuclear kana kushandiswa kwezvombo zvenyuclear, ende zvimwe zvezvinhu zviri kutarisirwa kunge zvichisungwa kumusangano iwoyu weUnited Nations. Tichidzoka kumusha, Chris, tinonzwa kuti nezuro mumwe wevana vemutungamiri wenyika vanove vamwe vevanhu vakauya parwendo irworwo rwatinonzwa kuti rune vanhu vanodarika 40 kana kuti 70 anonzi akasanganikwawo naye muguta reNew York achinonga-nonga zvaainonga mabhega anagushiwa ende zvimwe zvezvinhu zvaitengwa imomo, kurakidza kuti vanhu vawanawo mukana wekuti vanga vachipinda muno kunotenga. Zvinonyunyutisa vana veZimbabwe vakawanda, ndo dzimwe nyaya dzezviri kuitika kuNew York.
Yeah, Jonga, we are joined by our first guest, Savannah Madamombe, a Zimbabwean living in the United States. Welcome to the show, Savannah Madamombe.
Yeah, thank you so much.
Yes, you are right where it's happening. Can you tell us briefly what's going on right now?
Well, right now we have just left the UN. We were there between 10 and about 1 o'clock. And as we left, the there were three people who arrived who belong to the, you know, the people that are being paid by our government to come and protest against for the government. There were three of them. They were just arriving a year later.
So these people, are they Zimbabweans or members of the December 12th movement?
No, there's no Zimbabwean who is willing to do that. The December 12th movement, there were three of them.
Imi pamaratidzira zvii zvamaita mungango pawo nhorondo ye zvamaita pamamucharatidzira.
Tinongoita zvatine kamazuva ese, tine maposta edu, tinenge tichitaura zviyuto zvedu. Tine vanhu vemapresi vanouya tichiita mainterview navo, tichitaura nemunhu wese, tichiratidzira kushushikana kwatiri kuita nezviri kuitika muZimbabwe. And tine zvichemo zvatinazvo sevana veZimbabwe vari kugara kunze kwenyika yeZimbabwe.
Vateereri nevatariri vangada kunzwa kuti zvichemo zvenyu ndezvipi, nekuti nyika ine vanhu vakawanda vane zvichemo zvakasiyana-siyana.
Chokwadi ichocho, zvichemo zvatinazvo zvakawanda. Takambonyora bumbiro rezvichemo zvedu tikaenda nazvo kuemba zvakawanda chaizvo, tichingonzi tichatitotaura nemi asi hapana anouya achitaura nesu. Izvozvi kundakananga kune maZambians kwavari kutambirwa nemukuru wavo nemudzimai wake nedelegation yese yakauya, vari kuita mutambo wavo vachidya, vachinwa, vachitaura napurezidendi wavo, vachimita zvichinzwa. Kweisu vana veZimbabwe tinotadza nei kuti zviitike izvozvo? Ezvino purezidendi akagara kumba, achipedza kunotaura ari kunogara muhotera make, ari kuinvaita vana ve-G17 kuti vauye kutaura. Ndo vana veZimbabwe here? Zvichemo zvatinazvo ndezvekuti ezvino takatarisana nemaelection, tine vana vanosvika, according to government, ivo vanosvika 3 million adults who are able and capable to vote vari kunze kwenyika. Ende tinoziva kuti nhamba iyoyo inhamba yakadzvanyirirwa pasi, nekuti ukatarisa muSouth Africa mega tinotosvika 3 million. Hazvishamise kuti tine vana 5 million vari kunze kwenyika. Zvinoratidza chii? Zvinoratidza kuti pane chakaipa, pane chiripo. Kana vana vachisumuka vachibuda munyika mavo neuwanda hwakadarova, hakuna chakanaka chirimo mumusha. Zvinoitika munyika ine hondo, vanhu vachienda kunotsvaga refugees kune dzimwe nyika, ukaona vanhu votiza nzara. Economic refugee yakuita vanhu rai, vanhu vari kubva muZimbabwe nokuti kwete kuti hamuna runyararo, hatiti kunyeberani. Runyararo rurivo, asi runyararo rwacho runo rwemudumbu runenge ruchirira. Vana vako vanenge vachida kudya, vanodyei? Isu kuno takagara kuno, munhu wese ari kuno kudiaspora achitambira anotoziva kuti mari yake yakamira yakadai, iri kuenda kuZimbabwe yakamira yakadai. Watumira iyoyo iri kamira yakadaro, hazvikurikidzane nekuti uchareceive call at any point uchinzwa kuti mai varwara, tisi varwara, ani arwara. Ende kumahosiro kwedu kwese kunobhadharwa nekeshi, handidi? Inenge ichibva kupi kuZimbabwe kusina makare, kusina mari, vanhu vasiri kusenza? Zvakamirira isu. Wonzwa vanhu vachiti isusu vana vediaspora hatina kodzero yekutaura nezvakamira munyika medu, isu tichiraramira izvozvo zvakamirira munyika medu.
Ichokwadi chinonzi chokwadi chinorwadza. Maybe you can just give us a brief description of how things went today when you went to the UN to demonstrate.
Was okay, you know, we got there, people as usual will arrive a little later, we started a little late because they, you know, we had to, our time was between 8 a.m. and 5, so because people had to go to work, some people were coming and going, and they only had a short period of time, so we had to maximize the time that we had with our people, and that's what we did. And we go there, we do not stop, and I was showing people what was happening all around us. We are not the only ones who are protesting against what and what we as Zimbabweans are voicing, and we are starting and we grow. And as we grow, people get confident and everything grows with time. And we just have to be patient. We cannot expect a result in one city. When Robert Mugabe himself started this, was probably in 1958 or somewhere there, right? He did not expect that in 1980 he's going to be the president of Zimbabwe, right? But it took time. So everything has a reason and a time. Governments, as I always say, come and governments go. Empires are built, empires go. But Zimbabwe will always remain the same. And Zimbabwe will always be the same. And we want to say this. I want to say this. I am a patriot. Just because I'm protesting against Robert Mugabe does not make me an enemy of Zimbabwe. Because Robert Mugabe is not Zimbabwe. Robert Mugabe came to Zimbabwe and was there since Mbuyane had that. He did his part. He needs to move over so other people can do it. He does not own Zimbabwe, him and his family. Now that the government here, there are other Zimbabweans who need to make their contribution. My fight is not in Zimbabwe. I'm a patriotic. I will always remain loyal to my country and my people, not to selfish leaders, not to selfish parties, not to selfish governments. I'm not doing that. I am speaking out with the matter of who is in power.
Thank you so much. Keep holding on. We have another guest, Jonga. We have Dr. Nkululeko Sibanda. Welcome to the show.
Thank you for having me.
Dr. Sibanda, it's that time of the year again, the United Nations General Assembly. What comes to mind during this time?
Well, I think I've seen a few tweets here with President Mugabe being recognized by American journalists for standing out or joining others during President Donald Trump's speech. Sort of looking perplexed, but in this case, the president was sleeping. And I think that, and people say, oh, well, probably he's not sleeping because he's tired or anything of the sort. The president was sleeping because Donald Trump was certainly unusual. He was speaking in an unusual way as the president of the United States. But I think that what has come, what has been happening throughout the last 4 or 5 years is that President Mugabe goes to the United Nations General Assembly and generally slips through most of the speeches, doesn't seem to be engaged. But what bothers me again this year, as was the case last year, is how much money he spent on his entrance to New York. I think it's an unnecessarily huge gathering of people there. But we also expect President Mugabe to go on when he's able and awake. And Max is on speech. He's going to rumble about issues pretty much the same as President Donald Trump did. And I think that gives us, it shows us that nothing is going to change, that this is just going to be one event that comes and goes. It's an opportunity for the president to go to the United States, where certainly he's not allowed to go as a result of sanctions. I don't see how this improves the lives of Zimbabweans. And in fact, the president doesn't need to go anymore because his efforts, the way he has run the country, does not go hand in hand with most of United Nations charters, most United Nations principles, things like that. So the Zimbabwean president is certainly not necessary at the United Nations General Assembly.
Mm. So, in a nutshell, what do you expect his speech to be like? Do you have like a foresight, especially looking at what he has said before?
I think that this year President Mugabe doesn't have so much rambling on about to do, because if he does, if he does anything better, it will be slightly, if anything at all, it will be slightly similar to what he did last year. He doesn't have the people that he normally rivals against. This is a guy who's been fueled by the idea that he's a Pan-Africanist and that he sort of represents Africa in this global stage, and that he will speak about sovereignty in Africa, will speak about the resources that that he thinks are being taken away from Africa and so forth, but will never refer to the depletion of the African economy as a result of people like him taking expensive trips to United Nations General Assembly when in effect they don't subscribe to or respect many of the charters and the principles of the United Nations. I think that therefore he's got, and right now, because we've got President Trump who yesterday spoke at length about sovereignty, about a less globalized world and so forth, which are the sort of things that African leaders do, I think that President Trump has taken a lot of steam out of the possible speech by President Mugabe. And if President Mugabe decides anyway to continue in that track, he will certainly not be saying anything new since we've heard it from the President of the United States of America, and that is not going to carry much much traction at all. He may decide, in effect, to speak as if he's opposing the United States, as he usually does, but there will be no opposition in this case. And if he says bad things about Donald Trump, it is very likely that Donald Trump might send a tweet at him. And, Donald Trump is a president in a lot of trouble in the United States, and President Mugabe will do himself a huge favor if he doesn't cross hands with President Donald Trump, because Donald Trump might need someone to beat up in order to gin up support for his own administration in America. So I think that the president, he has to be extremely careful about what he does, because that's what every United States president has to do when they are looking at being reelected. They need to look for something big. They need to make some change somewhere that they can campaign on. And if President Mugabe takes on President Trump for any reason, and there is no reason for him to take him on, because they are pretty much the same philosophically, I think that he will have to be extremely careful about taking on the President of the United States, as he usually does. Mm-hmm.
Thank you so much. Please do stand by, Jonga.
Tina Dr. Thomas Mapfumo, varipa runare, varimuno mu America. To gamchirai nemfaro pa Studio 7, vamapfumo.
Awa, do not change the school.
Tipeo pfungwa dzenyu pamusoro pemusangano we United Nations General Assembly uri kuitwa ku America, uri kuitwa muno mu America ku New York. Tichinzwa kuti mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe wanotarisirwa kutaura mangwana kumusangano ikoko, asi kune zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zviri kuratidzirawo ikoko.
Hazvibatsire nokuti handione zvibatsira vanhu vekuZimbabwe. Ndoda kukupai mufananidzo warume. Chinoitika muupenyu hunohu, vamwe tinongotaura tichiti hanzi Mwari achapindira, Mwari achazodai. Pane mufananidzo mukuru wepasi pano, pasi rino rese. MaGermans akauraya 6 million Jews. Mwari akanga ari kupi? Mungandibvunganditaurirawo here, mungandipindurawo mubvunzo iyoyo. Nokuti maJews akaurayiwa nekuti havana kukwanisa kurwisa back. Muri kupanzwa? Saka zviri kuitika kuZimbabwe uku hazvisi zvinhu ndinoona kuti nyaya yedu ine maZimbabwenzi and nyaya iyi ine the rest of Africa, because Africa pachezvayo, Africa is not united. And kana muchidaidza this organization kuti hanzi United Nations, they are just toothless. A lot of things zviri kuitika kuZimbabwe zvii zvavari kuita United Nations yacho. Iri kungovadaidza ava vakachiuya kumusangano, but vachiziva kuti chii Mugabe ari kukanganisa vanhu vake, akadzvinyirira vanhu vake. Nokupanzwisisa? Asi vozvidaidza kuti United Nations. Chavari kutiyamura nacho chii? Iye zvino vanotaura kuti iye Mugabe haabvumidzwe kusvika muAmerica. United Nations iri kupi? Haisi muAmerica here?
Izvozvo.
Aiye, nhasi vaMugabe handiti vari muno muAmerica. Saka travel ban yacho iri papi? Chamuri kuratidza kuti muri kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndepapi? Kune udzvinyiriri hwakadaro hwokuti vana naamai nababa nemaminista vari kuba zviri pachena chena. Mugabe imbavha. Mugabe imbavha. Zvaaita umbavha hwakadaro ihwo, adzimai vake ndo vari kumutuma kuita umbavha. Vadzimai vakadzi kavanokurira zvinhu zvakawanda.
Hatizivi.
Ukatora mukadzi wechidiki, iwe uri munhu mukuru.
Ipapo Dr. Mapfumo, hatizivi kuti tinganongedza here kuti imbavha, nekuti hatisati tanzwa vachimiswa kumatare.
Komana, tide kutaura kazvinhu zviri kuto 15 billion yakaenda kupiko? Muri kunditauririko vana vari kutenga dzimotikari dzekuma 300,000 US dollars, mari yacho vari kuiwana kupi? Mukagugura zvinhu zvino kuti zvakagadzirwa naamugabe pasi panapa, vano the 10 most many expensive things that Mugabe wants. Chimbozi Google, I must just study. Maria Kawarguiwana Kupi. Varguiwana Kupi. I think it has in the politics. This is not about one of the Vagabomos, a big Vaini, one Givani, Vagabani, Ningi, Chinangwa Chukuluta. Murubans Gisis. Varguluta, one who and Avara, Mimagawa on Beram Kawati. Eh, comrade, comrade, my negutka when you are going out. Oh, Tukutoshiwa. Talangu, eh, dear Kuba.
Dr. Mafumo, last year you were at the UN protesting. What happened this year?
Well, no, I got the only raised Ramari, Yegu, I ticket to get gradually good and Gada and Dirigo, and then the Rangandirigu show and the Ranganda and the Kuni Book Festival.
Oh, okay.
I think the Utahuras in the series, the Sina, Kumushagwe Dugu, Akuna opposition. That is the greeting of South Africa. Wana Malema, Varbita say in Azuma, Varbita Nasi in Azuma in the parliament. Kweduku Chichi greeting. Wana Tangra, Wana Zorbutaur. Maria, you, Zegashai, Guayu. One Wanga Devagataura, one Sangra and Agataura, and Mr. Gutu, that name Mr. Gutu. Manuo Guo, Dalamu, and with Zumani Governor investigator with Maria Gafamba say, Yamukusaka, Marie 15 billion. Yes, he has 15 billion in the Shanks one, the family of Gabi. I see 15 billion shed. You know, you go Zimbabwe, Zimbabwe, Murugun and Sagara, and near my election. Ambo famaga wina my elections. Kuna diwa ku revolt ku Zimbabwe munhu wese ngachangamuke. Umbava wanyanyisa mu Zimbabwe. Umbava wanyanyisa. Wese vamurukunzwa vane dzimhosva, vamwe vane dzimhosva dzokukanda vamwe vanhu nema window chichi imhosva dai vari muno mu America vari behind bar. Ndiri kunyepa. Eka.
Ya iwa, icha shika nguwa ya chondofunga. Ramba ya imuri parunare, Dr. Mafumo ti tambire mwe wa shika. Wa gwekwere, tawana wa gwekwere, wanowe nengwe MDC muno mu North America province. Tino gamchirai pa chirongwa wa gwekwere.
Tino tenda kwa ziwai.
Aiwa, istiruwa penyu, gande nufunga wangada uchinga mizo wa gwekwere.
Yes, Mr. Gwekwere, welcome to the show.
Thank you, sir. Thank you.
Yes,
honored to be here.
Thank you. You are a MDCT, a North America member, and a week or so before the United Nations General Assembly, you guys were plotting to go en masse to protest. Can you tell us what happened?
We were part of the group that went on marching at the UN on Saturday the 16th, and there are some people that are out there today, still marching and protesting.
Okay. And so you think your protest is getting the results that you are seeking?
Well, it is. The results that we are seeking is for us to be heard as Zimbabweans by the rest of the world at the stage of the UN, where we have the president of our country, which is in such problems, coming to address a national, the other people from other countries about how to run the world when we, as part of the world, are having so much trouble. Yes, our message is getting across. We are being heard. That is what we want.
What is it exactly that you want, Mr. Gwekwe?
At this particular stage, it's in reference to the UN meeting. It is for everybody else to understand our story. What is happening in Zimbabwe? What is the position of Robert Mugabe and how he is running the country at the moment? That is the main issue that we want everybody to hear and be able to understand the story that's going on in Zimbabwe.
Okay.
Thank you so much. Please do stay on the line. Dr. Suanda, you still there?
I'm here. Thank you.
Yes. What's your take on what Dr. Mafumo just said?
I think that, as is classically the case, Dr. Mapfumo is able to do in a much more forceful way than most of us can sort of express, as he has done through music and through other platforms as well, express in the strongest of terms the realities, and he's put the realities of the experiences of the Zimbabwean people in relationship to how President Mugabe and his cabal have run the country. I think that he puts these things in context, and I think that that's what a lot of us fail to understand and fail to do. He pushes this back to the war of liberation and sort of connects that with what we are going through now and how that has always been the case and seems to have always been the agenda. Because certainly you couldn't say that if President Mugabe at some point and his people had believed in an African country bang in the middle of the sub-Saharan region and needed to have a population that is even slightly happy, that is trying to get by, striving to get better and moving forward and developing. You couldn't think that if they had such thoughts at some point in their lives, then this would have changed so much to the state we're in now, where it's all about them. Look, Dr. Mapfumo points out that President Mugabe's son has bought expensive cars, two of them, just in one go, when the rest of Zimbabwe doesn't even have roads to drive these cars on. Surely these are things that need to be highlighted from time to time. And what does he do? He goes to the United Nations. And somehow we all think that it's an entitlement that he and his family and his friends have. And it doesn't look at all like a government at all when you're looking at President Mugabe's pretend government. It's just a group of friends that are there and seemingly looting the country. Otherwise, there is no reasonable explanation as to how we got so poor, as to why we became the basket case that we have that we are, other than to say that somebody's siphoning funds, somebody's seriously mismanaging things, and there is no explanation for the income inequality that's in the country, where you have a very small number of people that live more than pleasant life, better than the life you have in the first world, and also have a large population that's surviving on selling things on the street, that's surviving on nothing, less than a dollar a month. I think that it is certainly important to hear important social figures and political figures like Dr. Mapfumo express these things in the strongest possible terms. And I think all the niceties in our language, of course, need to go out the window when there is no nicety everywhere else in our lives in Zimbabwe.
Mm. Thank you so much, Dr. Spanda. Please do stay on the line. Krista, wana mutereri wedu kutanga, vamakoni, varuku South Africa. Makadi vamakoni. Aiwa, tiruwa penyu murikupi ku South Africa.
Ndum Pretoria.
Murukuronga, erikuenda kunonyore saku vota.
Ya, wongu druguenda, wongu kuno vota druguende.
Aiwa, paka naka, tipewe pfungwa zenyu pamsoro penya eriku kurukurwa.
Eshi, ya nyeru kurukurwa eka oma za eka oma. Ndunia tu chavati zaoti mzibabwe, tiyati erilwa oe rizwa na Zimbabwe. Chavini ya kitoto warungu wakambo zinga ndo wakakuto data wale na wakambo zinga. Wakambo ta achadu Zimbabwe. Achire kita wana watu wakanga achiti zingira warungi wao. Chii.
Asika wama koni ningo vunza o mvunzo ndisi na angu diwirandaka rere kira. Imi murukuti amusi kunzikuwa si wana wa Zimbabwe. Asi kune rimwe divi ririkutaurawo zvinopikisana nemi vari vana veZimbabwe vanogona kunge vachiteerera pane chakaipa here nokuti kwaita vana veZimbabwe vaita mapoka maviri apa
apa tunza like manzira ndakaita pagubva apa ndakatanga kunzwa nenyaya yeDecember movement iyai iri kutungamirwa navarungu if I'm not mistaken asina kushara kuti varungu vapinde as long as munyika mine munyika medu makanaka muZimbabwe zvichemo zvedu isusu vanhu vacho veZimbabwe vana watema veZimbabwe okay ndikati vana veZimbabwe even varungu vana veZimbabwe but watema veZimbabwe wacho ya suffering
muchitaura pa December 12 movement vatema vemuno muAmerica ndo vari muchikwata ichocho asina achibvunzira hangu kuti pavana veZimbabwe imi munee muchichema muchiti zvinhu zvakaoma vamugabe ngavaende kune rimwe boka rinenge richiita aiwa vamugabe kana dai zvinhu zvikaoma ngavarambe varipo ndopana achitaura kuti maita mapoka maviri
izvozvo ka tagara tinozviziva kuti zvemi huso evha anenge aiti zvinhu zvakanaka muZimbabwe ka his benefiting kubva kuna iwe vamugabe pane zvinhu zviri kuprotectwa zviri kuvharidzirwa zvaari business, whatever, Whereas one moon with Mabwe, he was near the Garapa being,
Aiwa, maita basa zvikuru mukoma makoni nekupinda pachirongwa chedu. Tinotenda zvikuru.
All right, maita basa.
Okay, Chris.
Yes, Tonga, I don't know if we still have Madam Mombe.
I think Madam Mombe is left, and we were supposed to get Chiriseri. I'm not sure whether she has yet joined us, but we still have Dr. Mafumo and Dr. Siwanda.
Dr. Mafumo, are you there? Okay, so we have heard from some of the contributions there, and they seem to agree with most of what you are saying. But what do you think is the way forward for Zimbabwe at this juncture?
The way forward for Zimbabwe is to stand up and say enough is enough. They have to fight back. They have to fight back.
How, Dr. Mafumo?
As a people, you have to go out there and demonstrate. As a people, as a nation, you have to go out there and demonstrate. Don't be afraid of soldiers. Those soldiers are just they're our people. They are also suffering. You understand?
Yes.
Like, I mean, the rest of us, they are suffering, and they also they don't want that. What they don't want, what is going on today? They might pretend,
but
they don't. They don't want what is going on today. You understand?
But
we need really change in Zimbabwe. When we talk of democracy, and when we talk of the freedom of people, freedom of speech, freedom of movement, this is very different. Some people don't know. They don't know what is the color of freedom, and they don't know what the word freedom means. You understand? They think ZANU-PF yakaenda kuhondo. Yes, yakaenda kuhondo. Hainofanirwa kuita zvainoda. Nyika ndeye vanhu. The country belongs to the people.
But Dr. Mafumo, some people may say, oh, Mafumo is urging us to take to the streets, yet he is safe in America there. What would you say?
I'm not safe in America. I'm not safe. My music is banned on the radio. What's the reason? Because I'm a fighter. because I'm a fighter. I'm fighting every day. I'm even going, without food here in America. This is not heaven. America is not heaven. They've got their own problems. We pay bills when you are in America. You don't know what you're going to do tomorrow. If you don't work in America, you are doomed. You understand? But if I'm back at home, my home, I won't be struggling. You understand?
Uh-huh.
It's very different. I'm suffering here. My family is suffering. Though they are doing well, they are still young. My daughter, she's now an accountant. She got married to a Nigerian. My other daughter, she's at the college. Those are the things that I would like my family, to enjoy. But you cannot do that in Zimbabwe. Zimbabweans are suffering.
Uh-huh.
And so, for somebody to say, yeah, I'm enjoying in America. I'm not enjoying. I'm suffering. I'm crying every day. I'm crying every day.
And if you go back home, what happens?
I will be arrested.
Mm-hmm.
I'm like number one enemy of the state.
Okay.
Because of the way I talk.
Uh-huh.
Yes.
Okay.
Some people thought I was, listen, I would have been a millionaire if I had supported ZANU-PF until today. You understand?
Mm-hmm.
But I didn't do that. I stood up with the people, the poor people, that put me where I am today. And that's where I belong.
Mm.
And for someone to tell me that I'm enjoying, I'm a fighter. I'm a fighter.
Mm-hmm.
Yes, I'm a fighter. My music, you listen to every music that I record. I'm trying to help my people.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Yes.
So now when you say people must protest, are you talking of peaceful protest? What kind of protest are you talking about?
The rest of us must get out of there. We must get out of our houses, walk in the streets. Even walk, march to the state house. Make that country ungovernable. I'm sorry of what this Ivan had done something, but he ran away. You understand?
Uh-huh.
If he had stood, with what he had done, people were going, to carry on fighting.
Mm-hmm.
But because what he started, the next day he's no longer there, he's in America. What does that help the people of Zimbabwe?
Mm-hmm.
They need a leader, somebody who will say, enough is enough, hey people, let's get out there and fight.
Mm-hmm. So, yeah. But we have leaders, Dr. Mafumo, like Mr. Tsvangirai and others.
Mr. Tsvangirai, I applaud him. He started this, all this. But the only thing, the mistake that he made, he joined this government when he had won the election. You understand?
Mm.
He should have stood firm and say, I am the president now. I've won the election. And he should have told the rest of the world, the Western world, America, Germany, everyone, that I've won this election. And he doesn't want to go.
Okay. Mm. Thank you so much, Dr. Mafumo. Please do stand by, Jonga.
Tine mteleri, tina Mukoma Paul, wari ku South Africa. Makadi Mukoma Paul. Hello, Mukoma Paul. Rufunga nare yao inenge ya dona. Mukoma Paul, mchiripo iriparu nare. Chris pane pasina aruku tinzwa. Asi tirikunzwa kuti pane kubatwa kwenhare ndofunga vatokangana kuti vambofonera Studio 7. Mukoma Paul. Tirikungonzwa ruzha hatisi kuwanzwa ivo.
Now we'll get back to
okay, teacher Zoka Mkoma Paul, Chris Chimboye and Akuna Dr. Sibanda.
Yes, Numzana Sibanda, uyakuzwa lapho kukhulunywa lapha udaba lwe United Nations lukhanya soluvuse okuningi lapha. Wena ungathini ngalokhu okwenzakalayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lwe United Nations le mali okuthiwa ziyasetshenziswa, sizwa kuthiwa khona baphiwa bona ama $1,500 ngelanga ama allowances, kodwa ke ungaya ebanki uyaphiwa ama $50 bond notes.
Ngibona ukuthi egcekeni ebantwini bezimbabwe ukuthi uhamba kwaPresident Mugabe labantu bakhe asebenza ndawonye labo ku-United Nations e-New York aseyikhonokuyana ukuthi uhambe ukuya emsebenzini njalo uhambe elizwe lezimbabwe, sokumgcekeni ukuthi lokhu sokuthuba liphathayo nje nale muli yakhe ukuthi bake bathwala izimadlane esuka kuhulumende wezimbabwe ezivalele ziye ebantwaneni belizwe lezimbabwe basebenzise ngendlela abathanda ngayo. Akusela lo muntu oyedwa okukholwayo ukuthi uPresident Mugabe emicabangweni yakhe lezenzeni zakhe kukhona sekwenza ekhangelela ukuthi mhlawumbe angaphucula izwe lezimbabwe uma ngenza ukuthi abantu bezimbabwe bathole inhlala kahle. Ngakho lokuhluza kuthina ngithemba ukuthi usesekhona umuntu osakuqhakathekisa umbomele ukuthi hayi namhla ngifuna ukuzwa sibili ukuthi uPresident Mugabe ufike ngale wathini, ngoba abantu ngabasamboni njengomuntu oqhakathekisa inhlalakahle yabantu bezimbabwe. Ngibona labantu abakuzana usibili sekwazi hayi lokhu akuselani le mpilo yethu lapha sekuthi uPresident akathole la ithuba lokufika kuzwekazi le-America.
Hayi, sibongile, ungabamba imbijana sikhulume lomunye umlaleli la.
Okay.
Mukomapo makadi.
Tinofara hedu makadi zenyu.
Munokwaniso here kuti ruzha rwuri pamwiri runge ruchi handirunzwa nge rwadzikira because papa ine ruzha rwokuti kana vamwe vangu achitaura runga richingotovakunda, asi tipei pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti hongu vaenda kuAmerica vamugabe, asi kwati aenda kuAmerica uku hakuna chiri kunoitwa, kuenda kunorara kuenda kunofara nemhuri yavo. Murikundizwa?
Ndiri kunzwai.
Asi chatenga takatarisira isusu tiri kuno South Africa ndechekuti tafungidzira kuti vanhu vachafanira kunyoresa ikoko kubva pakavhurwa mutanga kuti vanyorese kusvika kana kuma 20 December kusvika kuma 20 December apo patenge takukwanisa kuchivhara mabasa edu tozouya tonyoresa pasina vanhu vakawanda, asi tiri kuzoona kuti hazvisi kukwanisika kuitika. Zvani yatanga mabasa ayo ekubira vakanga vati vanhu vanogona kuita 4 minutes asi vatadza kuita izvozvo. Iwo chaiva kutoenda kuti vakanoita kuma 20 minutes 24 minutes anakaya mwoyo akaita 25 minutes vakazvitaura izvozvo. Saka nyika yedu haichakwanisika kunge ichiwanika nekuvhota mutsotso wawanda. Chokwadi chiripo ndechekuti vana vezimbabwe nguva ino yakwana. Iwo vakati vachitaurira nevarungu vakatadza kunzwisisa vakatanga kuti bata zvombo. Ndofunga ndokuti tava kunanga zvino nyika yedu ichange ichabvira moto. Naerekedza kuuya akafamba sekufamba zvakaita izvi vachitibira, ndofunga hapana chaitika, nyika ichabvira moto. Zvombo zvichabva kumakamba mavo imomo, matsonya nemapurisa ese iwayo havasi kufara. Zvichatanga kuipa.
Asi mungakurudzira hondo here mukamapo?
Avanhu vaisakutaura kuti hanzi zvemademonstrations vasangira vakaita mademonstrations vakaenda kustate house vasipasina zvombo vakanorohwa. Tichitaura kunge tichitaure nazvo hapana kusiri hondo apa. Ana dzamara vakanyaka dika hama dzavo hatisi dzikufarira zveizvozvo, handi hondo iyoyo. Saka zviripo chokwadi chaicho apa kuti hakunanga kuhondo. Nyika ichabvira, hatisi tambonyeperana nekuti vanhu vaneseka apa. Tiringodiwa zvinhu zvese zviri kuenda kwakati zvechokwadi. Vati mapfuma vataura zvakanaka kuti vari igamba riri kurwa riri kuvataurira nemuromo pasina ropa, asi ivo vakangoda kutarisa ropa chete ndoravanoda vanhu vezangu. Tiri kutaurirai kuti chenjerai kwatiri kuenda, vanhu vese ngavagadzirire nyika ichabvira iyoyo nekuti zvanikuye umbavha hwanyanya.
tasamone vakutora mana border gezi kunyorisa vanhu kochi chaita kuti vasatore vanhu vaga vachikita makore ese kunyorisa vanhu avo vano vamaticha vakadzidzira nhasi muno zvinhu zviri kutadza kuitika izvozvo handioni unge ndichikimisa pakanaka United Nations kwavari ikokoko ngavanzwisise zvichemo zvevana vezimbabwe vaone kuti vangazvipingire vadzimire moto usati waenda mberi kwete kuzotanga kuzomhanyira paapa mberi vanhu vapera kufa zanu PF inofarira kudeura ropa yakambodeura ropa munoziziva kumatebhedhleni takafungidzira kuti vachanzwisisa asi kungotaura chete nomuromo zviri kuramba kuitika
aiwa maita basa mukomapo asi hatikurudzire nyaya yehondo ndosaka paine mikana yekuti panga paichitaridzirwa murunyararo nekuitawo hurukuro nezvimwe zvakadaro hondo ine ropa vamukanya vakatomboimbawo nezvazvo kuti hondo haidikwe inokanganisa magariro asi hatikurudzire izvozvo zvedu ipfungwa dzenyu dzamapawo Kristu
hazvikurudzirwe asi kana uchitaura nemunhu anenge achinzwisisawo kana asi kana munhu achiti kana ukataura naye iwe otanga kukutema nedemo uchaita sei uchadzorera uka nedemo kana une pfumo uchadzorera nepfumo nezvichaitika
maita basa so, thank you so much mukomapo
Dr. Mafumo
hello
yes Dr. Mafumo yesterday we saw clips of the President Mugabe closing his eyes, and like his spokesman has said, he won't be sleeping. He'll just be protecting his eyes from the lights. What do you make of that kind of situation where you have a president who is closing his eyes and those excuses?
That's not it's not his wish. That's his wife's wish. You understand? He married the wrong woman. He married a gold digger. You understand?
Why do you say so?
That is what happens when you marry a very young woman. She's just underage. The gap between the wife and the husband.
So are you saying if they were almost the same age, we could be having a different president or what?
No, it's not like that. He just married a wrong woman. There are some certain young women who think the right way, and they have the right mentality. They can tell you how to do things the right way, but this one is not the right person. The right woman for him.
But Dr. Mafumo, we have heard recently the young wife telling the husband to name a successor. Is that not what you'd expect from a loving wife?
Because she wants to be the president. You understand? This is what this is her plan.
Mm-hmm.
Yeah. Let me tell you something. Uga job ukaenda naro kubawa. Ukatengera doro. Zvine zvigara radhakwa mani zvirinda futi kuningi kutoire tirono sachikuru kwemukanwa. Kuti rirutse ugotenga futi more. Understand.
Okay, Dr. Mafumo, please hold on. We have a caller, Silomoyo, also South Africa. Siyakwamukela kuhlelo moyo.
Yebo, hey ngiyabonga kakhulu, injani khona ngavo?
Hayi siyaphila moyo, ungapi kwe South Africa?
Angizwa.
Ungapi kwe South Africa?
Okay, hayi ngisethembisa.
Oh, ithembisa. Usuke wayabhalisa yini ukuvota ekhaya?
Hey, asizayi. Hey, inkinga ekhona ngokuvota, hey, abanye thina sesingathi sikhalele lento yokuvota lena ngoba ayisizi lutho, abantu bazi bazenzela umathanda. I think ngihambisana nayo ubaba Mafumo mina ekutheni abantu lento yokuvota vela angeke izisize.
Mm.
Into ekhona nje ukuthi abantu batshengisele ukuthi abasafuni njalo asebefuna bayenze lokho abakufunayo, hhayi ukuthi behlaliswe phansi. Mato-ke sivotiswa sisenziwani, kutho ukuthi siyavuvelana nawo khona lo mbuso khona ukuthi awuqhubeke ubusa, ngoba besibalalela akuseyisi isikhathi sokuthi sibalalele manje ukuthi yenzani so ukuze sokufana nokuthi umuntu uyakutshela ukuthi ma ufuna ngiphume yenza so. Ma usuvele usufuna ukumkhupha umuntu, ukusukumume ngenyawo usumtshele ukuthi hayi ndoda, mina ngisahambisani nayo le nto le. Ngicabanga ukuthi abantu baseZimbabwe sebehlale kakhulu besevalweni, bahlukanisiwe, abanye balahlekile baphetheya kwamazwe. Manje eSouth Africa ungahamba uye emapazini khonalo uyahlangana lo muntu waseZimbabwe, okungangokuthi abazakulwa khona ngale ekhaya kunamuntu ozakulwa. Labana abantu abasekhaya nje sebengabantu ababa njengomqhando abazibulawayo indlala, umuntu angekalwe elambile.
Hayi, kuyezwakala. Kukhona yini kade ufuna ukukhuluma nge-United Nations?
Hey, i-United Nations mina ngibona ngathi ngiyelokhu isiniye umdala lo amandla futhi aqhubeke abusa. Njalo futhi akusikuthi bona abona kwenzakalani, ngoba mayelala ephakathi konye nabo bephezu kwe-agenda eqakathekileyo. Umuntu emele ilizwe engangeZimbabwe ezolala, kusho ukuthi umhlangano kaphela kungela lutho oluqondane leZimbabwe mhlawumbe oluzaphume oluzothuthukiswa kwelethi side.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile ngembono yakho mnumzana Moyo.
Oh, hayi, ngiyabonga kakhulu.
Okay, jonga.
Dr. Mkhuleleko, time is running out. Your last word?
I think that of all this, the things that you've talked about and what you've looking at the things that we talked about again around the same time last year, what becomes very important is to realize that even at the highest level in government, in international government, it is now almost becoming impossible to treat Mugabe's pariah state as a state that can help its people and to find solutions for the Zimbabwean people in terms of dealing with the Mugabe problem. And I think that we probably need to begin to think a lot more seriously about how the Zimbabwean people can rid themselves of the crisis they find themselves in now. If you look at the ideas that we've had here today, one thing that's not clear is whether or not everybody can reach at a point where we agree on one strategy and move forward. And I think that we need to begin to publicize or provide a platform for people to make these discussions even further and more regularly, such that we eventually do get at a solution. Otherwise, Zimbabwe is going to be in the same place for another two centuries.
Okay, thank you so much, Dr. Nkululeko Sibanda. Like Jonga pointed out, we are running out of time. So we are going to give Dr. Mafumo the last minute to wrap up his ideas and tell us more about what he thinks about the United Nations and President Mugabe and Zimbabwe at large.
No, the United Nations is just toothless. It's not helping Zimbabweans because they are just doing nothing. They are not even sending, I mean, monitors to monitor those, I mean, elections which are going to be held next year, I mean, in the year 2018. So what are they doing for us? Like, I mean, the other guy said there's going to be a war. You understand? There's going to be civil war in Zimbabwe.
Let's hope not, Dr. Mafumo.
That's where we are headed right now.
Yes,
where we are headed. If we are not careful, we are going to shed more blood than we did during the Smith regime.
Let's hope not, Ms. Dr. Yeah, Mafumo. Thank you so much. For joining us. Unfortunately, we have run out of time. There was Dr. Thomas Mafumo. We also heard from Dr. Nkululeko Sibanda, and briefly we had Savannah Madamumbe and Mr. Gwekwere of the MDC T North. The name is Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.